Fresh up from NigeriaMix.com.
Andi peka tsanga katsanga, ndino da munda. Ndiri me onde, kango kamunyoro nde. Mano paru zivo, ana umbimbindo. Ndini wagu uchira, ndi chigamuchira. Ndino da gu uchirwa, ndi chigamuchita.
Vagati hai nao sari Pano dashitaka chewai Nama ya baba Vagati hai namari Vano senga kari Chewukai Ndiende parinani Shida ishavi Chewukai Ndiende parinani Shida ishavi Ndiri meondeka Kangu kamunyoro ndeka
Masaya na muto.